Kukwira kwaita vanhu vabatwa necoronavirus muZimbabwe kunyanyanya kubva kwasvetuka manhamba kwatanzwa kwaitika nhasi kuti kune vanhu 76 vatsva vabatwa necoronavirus. Zvinopa mibvunzo yakati wandei. Zvimwe zvacho zvinogona hazvo zvakanaka kuti vanhu ava kana kuri kunzi pachokwadi vanhu vakanga vaine coronavirus vachibva kunze kwenyika vachibva vaiswa pakwarandaini ndokutestwa ndokuwanikwa vaine coronavirus.
Kune vanoita zveutano zvinonzi zvakanaka nemhaka yei, Dr. Munatsi?
Zvinenge zvakanaka kuitira kuti coronavirus isatekeshere kwanga kuchaenda vanhu ivava. Asi mumwe mubvunzo mukurukuru watinogona kubvunza ndewekuti vanhu ava vanogona kunge vabata coronavirus mumakwarandaini centers umu, nekuti tanga tichinzwa mazuva apfuura yakuti makwarandaini center yedu ane dambudziko, hakusi kuitwa social distancing, vanhu vari kungosanganiswa pamwe chete. Saka izvozvo zvinonge zvisingafaniri kunge zvichiitika kana kuri kunzi makwarandaini panze pekuti aderedze coronavirus. Dzotova idzo nzvimbo dzekuitira kuti itekeshere iwane vanhu vachibatwa necoronavirus mumaquarantine centers zvinenge zvisingafadzi.
Kune vanenge vari munzvimbo idzi kana kuti maquarantine centers, munokurudzirawo kuti vaite sei sachiremba kuchengetedza utano hwavo?
Yambiro yatinopa kuvana veZimbabwe vese vari kudzoka zvavo vachiiswa maquarantine centers ndeyekuti ngatisarivarei zvese mitemo yekuti ngatirambe tichigeza maoko, ngatirambe tichiita social distancing. Onai manhamba evanhu vari kubatwa necorona mumakwarandaini ati wandei. Vanhu ngavasarivare, ngatirambei tichirwisana nechirwere ichi kuitira kuti tisapararire.
Mubvunzo wekupedzisira, Dr. Munatsi, tiri kuonawo kuti vamwe vari kutiza imo mumakwarantine centers machomo, vamwe vachijamba bhodha. Hazvitokonzerawo here matambudziko kune vamwe vari munyika izvi?
Zvekuti vamwe vanenge vachitiza maquarantine center nekujamba maboda zvinokonzera dambudziko rakakura, nekuti chirwere checorona vamwe vanogona kunge vasina masymptoms zvachose, vasingatokosori, asi vachizokwanisa kutapurira vamwe kwavanenge vaenda uko. Saka zvakakosha kuti vanhu vanenge vachidzoka kubva kune dzimwe nyika hurumende iteste vanhu ivavo.
Tichitarisawo kuti vakawanda vari kunzi vabatwa nechirwere checoronavirus ava vari munzvimbo dzakatarwa nehurumende kuti vange vachichengetwa imomo. Hongu hurumende inenge yakutiwo vaya vane mari vanogona kuenda kumalodge kana kune dzimwe nzvimbo dzavakasununguka kuenda. Asi muri kukurudzira kuti hurumende iitewo sei iko kune veruzhinji vasingakwanisi kuenda kweshoroba uko?
Tinokurudzirawo hurumende kuti vagadzirise mumaquarantine center kuitira kuti tisawane dambudziko revanhu vanenge vachichema chema kuti tivatiza nekuda kwekuti hamugariki, nekuti tingazoita dambudziko guru kudarika zvatiri kutoona izvozvi.